Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 11, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tikuona kuti vanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid vari kuramba vachiwedzera zuva nezuva. Maresauti ari kubudiswa neministry yakuratidza kuti makesi zvedu ari kuramba achikwira.
Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika huri kuramba huchikwira.
Thank you once again for remaining calm and peaceful in the wake of some misguided calls for violent protests.
Ndoda kukutendai nekuzvibata nekuchengetedza runyararo apo vanopikisa nemasangano anoshanda akazvimirira varonga kuratidzira zvine mhirizhonga. Makaratidza kuti munoda nyika yenyu pamwe nerunyararo.
Zimbabwe yacherechedza zuva remauto kana kuti Defense Forces Day. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti Zimbabwe iri kurwiswa nevavengi. Vamwe vanoti havaone chekupemberera zuva reDefense Forces Day sezvo vari kugara vachishungurudzwa nemauto. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 tiri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika vaive vasvika pazviuru zvina nemazana manomwe nemakumi mana nevasere kana kuti 4,748. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose vachiri zana nevana kana kuti 104. Vanhu vanoita makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 99 vakowanikwa vaine chirwere ichi pavanhu zviuru zviviri nemazana masere anegumi nevatanhatu kana kuti 2,816 vakavhenekwa nezuro pachishandiswa nzira yePCR. Pavanhu vakawanikwa vaine chirwere ichi makumi matanhatu nevasere kana kuti 68 vanhu vagara vari munyika, kuchitiwo makumi matatu nemumwe kana kuti 31 vanhu vakadzoka munyika kubva kuSouth Africa. Dunhu reHarare ndo rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi pamwe nekufa nacho. Vanhu vanosvika chiuru nemazana masere ane gumi nevatanhatu kana kuti 1,816 vabatwa nechirwere ichi mudunhu reHarare, kuchitiwo vashaya vasvika pamakumi mashanu nevashanu kana kuti 55. Dunhu reBulawayo ndiro rinotevera riine vanhu chiuru nezana rine gumi nemumwe kana kuti 1,111 vabatwa nechirwere ichi, vafa vari makumi maviri nevatatu kana kuti 23. Pamatunhu ose munyika, dunhu reMasvingo ndiro chete risati rave nemunhu ati ashaya nechirwere ichi, asi rine vanhu zana nemakumi maviri nevasere kana kuti 128 vabatwa nechirwere ichi, makumi matatu nemumwe kana kuti 31 vari vanhu vakabatwa vaine chirwere ichi pane vakavhenekwa nezuro chete. Hurumende inenge yave kunyanya kushandisa nzira yekuvheneka pachishandiswa nzira yePCR, iyo yagara ichinzi nenyanzvi mune zveutano dzakawanda inoburitsa chokwadi chakanyanya zvichienzaniswa nenzira yeRapid Diagnostic Test kana kuti RDT, iyo inonzi nevamwe inomboburitsa zvisizvo. Asi munyori mukuru wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Nomen Matara, vanoti nyaya yekuvheneka vanhu vakawanda munyika yave kunetsa nekuda kwekushomeka kwezvikwanisiro zvekushandisa, izvo zvinogona kunge zvave kuitawo kuti vanhu vakawanda vavhenekwe pachishandiswa nzira yePCR. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi. Tirikuona kuti zvino vanenge vari kunyanya kuburitsa uwandu hwematesti ari kuitwa pachishandiswa nzira inonzi yePCR pane RDT yambenge ichiitwa. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Ya, pari zvino matesti ari kunyanya kubuda ndeyePCR. Kuti PCR ndiyo yatinoti diagnostic zvino inoreva kuti inobata chirwere. RDT vamwe vari kuishandisa vachiti inoita yatinoti screening. Kuti chero ukatestwa neRDT chero ukabatwa uri positive havatii rekodha as a positive case, but tinobva tafeya kuti inoitwa PCR zvakare. So pari zvino vari kunyanya kufokasa nenyaya kuti pange vachiita PCR iyoyo. Marapid makisi achona zvakare anenge asiri kunyanya kuwanika zvakare muzvipatara zvedu. So ndo ivenuari marapid acho asiri kuti akawanda nekuti makisi acho mashoma. Uyezve even maPCR achona makisi achona mashoma and munhu wese haasi kukwanisa kuwana access yekuti atestwe. Saka pari zvino tiri kungotesta vanhu vatinoti priority, vanhu vanenge vane masymptoms vari kungohwara uyezve vanhu vanoshanda muzvipatara.
Muri kuti imi zvikwanisiro izvi zvishoma zvinosiya papi hondo yenyika yekurwisana nechirwere checovid-19?
Nyaya yemakits harisi dambudziko riri kuwana Zimbabwe nyika chete, pati pasi rose nyika dzose dziri kutambura nenyaya yekuti dzikwanise kutesta vanhu zvakakwana. Mukatarisa even kunana America, kunana UK, iyoyo nyaya yekuisa iri kunetsa vanhu vachiti varida kutestwa but vasingakwanisi kuwana matesting facility. Ndo zvimwe chete zvokritical muno muZimbabwe. Zvikwanisiro zvokuti vanhu vakwanise kutestwa hazvisi kuwanikwa. Matesting kit achona kuita kunetsa muworld nese. Ndo dambudziko ratinaro ekuti hatingakwanisi kutesta munhu wese. Hazvisi kuita nekuti even dzimwe nyika dzakabudirira dziri kutotadzawo kutesta vanhu vadzo. Saka pari zvino tiri kunyanya kufokasa nekuti matesting ange achienda kune vanhu vatinoti mapriority.
Vanga vari munyori mukuru wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Norman Matara, vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, Johns Hopkins University Hospital yemuAmerica inoti pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri kana kuti 20 miriyoni vabatwa nechirwere ichi, uye vanhu vafa vadarika zviuru mazana manomwe nemakumi matatu nezvinomwe kana kuti 737,000. MuAmerica, vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu vabatwa nechirwere ichi, kuchitiwo vafa vadarika zana rechiuru nemakumi matanhatu nezvitatu kana kuti 163,000. Zimbabwe yacherechedza zuva remauto kana kuti Defence Forces Day. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti Zimbabwe iri kurwiswa nevavengi pachishandiswa zvirango zvehupfumi pamwe nemadandemutande esocial media. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Mashoko avo ekupembererera Defence Forces Day, vaMnangagwa varumbidza mauto vachiti ari kuita basa guru mukudzivirira nyika kubva kuvavengi.
The commemorations which we are holding this year under the theme and are called ZDF celebrating 40 years of excellent service to the people and of course are taking place.
Mberero dzatiri kuita gore rino dzatiri kuita pasi pedingindira rekuti the ZDF celebrating 40 years of excellent service to the people dzinouya apo Zimbabwe iri kurwisana nezvirango zveupfumi zviri kunze kwemutemo pamwe nedzimwe nzira kuchishandiswa social media.
VaMnangagwa vatenda mauto nekuramba akabatana pamwe nekumisa kuratidzira zvine mhirizhonga kwainge kwarongwa nemapato anopikisa nemasangano akazvimirira achishanda nevavati vavengi vemuno nekunze.
Thank you once again for remaining calm and peaceful in the work of some misguided calls to violent protests.
Ndoda kukutendai nekuzvibata nekuchengetedza runyararo apo vanopikisa nemasangano anoshanda akazvimirira varonga kuratidzira zvine mhirizhonga. Makaratidza kuti munoda nyika yenyu pamwe nerunyararo.
Vamunangagwa vatiwo mauto anobatsira zvikuru matambudziko vakapasa mienzaniso. Rubatsiro rwakapiwa nemauto apo pakaita dutu mpengo recyclone Idai, apo mauto akabatsira kupa vanhu chikafu, kuvaka migwagwa nemabhiriji zvainge zvaparadzwa nedutu mpengo iri. Vamunangagwa vati vari muchiuto vari kubatwawo neCOVID-19 vakati vakambove mukuru wemauto emuchadenga kwenguva yakareba vaparents Shiri pamwe nevaive mutauri weuto iri Kenel Overson Mugwisi nevamwe vakashaya nedenda iri. Bato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance ratiwo rinoyemura basa guru range riri kuitwa nemauto mukati memakore makumi mana apfuura munyika muSadik neAfrica. Mutauri webato iri Advocate Fazai Maere varumbidza basa guru rakaitwa nemauto pa cyclone Idai. Mutevedzeri wa Advocate Mahere va Clifford Shachwayo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo mauto achiita basa guru rekuchengetedza runyararo, pane pamwe paanoshandiswa kurova vanhu, izvo zviri kunze kwebumbiro remutemo yenyika. Vati shuviro yavo ndeye kuti mauto agare zvakanaka achitambirawo mari dzinofadza.
Tinoona kuti basa remauto rakanyorwa muconstitution kuti basa rei rinofanira kuita kuchengetedza nyika kubva ku kumhandu dzekunze. Ndoo zvinofanira kuita mauto edu, ndo zvatinoda kuti vatichengetedze tisabatwa nemhandu munyika yedu. Asi tinoona kuti Zanu PF nekuti ibato rapera, ibato risipo, raakuabhusa masoja edu, raakuabhusa mauto edu rachiva pabasa risiro.
Mumwe mugari wemuHarare vaJohnston Chirwa vaudza Studio 7 kuti vanobvuma kuti mauto anoita basa guru, asi vakati havafari kuti mauto eZimbabwe ave kushanda akarerekera kune rimwe bato.
Mauto ane basa rakawanda raanokwanisa kuita neravakaita, dai vasiri politicized, yet not politicized. Mauto ane mabasa akawanda, kuvaka zvikoro, kuita medicine, urapi hwavo, zvakawanda zvinoshanda kubva kuami. Asi vapoliticized, vari kuwanza kuonekera panoda kuprotectwa musangano weZANU-PF.
Asi muhurukuro yavakaita nepfenyuro yeZBC TV pamusoro peDefense Forces Day neZuro Manheru, mukuru weZimbabwe Defense Forces General Philip Valerio Svanda vakati mauto ndevanhu uye aripo pakudzivirira nyika nevanhu vese. Vakati hazvifadzi kuti pane vamwe vanhu vanoshora nekutuka mauto vachiti izvi zvinokonzerwa nevanhu vanonyora manyepo nezvimwe zvisina kunaka pamusoro pemauto pasocial media. Mhemberero dzanhasi dzaitwa vanhu vari mudzimba nekuda kweCOVID-19 pasi pedingindira rekuti the ZDF celebrating 40 years of excellent service to the people. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vamwe vanhu vanoti zororo reDefense Forces Day harina zvarinoreva kwavari, zvikuru panguva ino apo vamwe vechiuto vari kunzi ndovari pamberi panyaya dzekushungurudzwa kweveruzhinji munyika. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vataura neStudio 7 vati havakoshesi zororo reDefense Forces Day nekuti harina zvikuru zvarinoreva kwavari. Mumwe mugari wemuguta reBulawayo uye vakamboshanda muchiuto vaMoses Kumbweya vanoti vechiuto vakakosha zvikuru sezvo vachishanda mukuchengetedza nyika. Asi vati vanhu vakawanda havana basa nezuva rekucherechedza kukosha kwevechiuto kunyanya pari zvino, nekuti vechiuto ava ndivo vari kuwanikwa vari pakati pekushungurudza veruzhinji.
Zvinotanga kuti tive ne kuongorora kwakanyanya kana nguva yatiri mauto ari pa nguva yekuti ari kunge vachizvikoshesa ivo, vachirova vanhu, vachitorera vanhu dzimari. Zvinoita kuti maZimbabweans in general tinopedzisira tisaone kukosha kwavo nekuti tine nezhara. Zvino totorwa Maria nevaya vanofanira kutidzivirira panobva parema ipapo.
Mumwe wechidiki anove murwiri wekodzero dzemadzimai muzvare Tinai Svanda vati panofanirwa kuve nekudyidzana kwakanaka pakati peveruzhinji nevechiuto. Asi vati izvi zvinoitika chete kana mauto akasiya tsika yavati vave nayo yekubata veruzhinji sezvinonzi mhandu dzavo.
Mauto edu akakosha ndokuti anotibatsira kuchengetedza rusununguko rwedu. Asi pari zvino chiri kunyanyisa kurwadza ndechekuti vechiuto ndivo vari kuwanikwa vari pakati penyaya dzekushungurudza vanhu. kurova, kutocha, zvakawandisa. Zvinhu zvinoshamisa uye zvinobvisa chiremerera chemauto. Kuvaona vachingombeya mumadhorobha, vachishungurudza vanhu. Vanhu zvavo vasinawo kana chavainacho vari kutsvaga kurarama.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaobei shava vanoti vanoshushikanawo nekuti mauto ari kuwanikwa ari munyaya dzekumbunyikidza kodzero dzevanhu. Vati bumbiro remitemo yenyika rinobudisa pachena kuti panofanirwa kuve nechikamu chehurumende chinoita kuti veruzhinji vakwanise kumhanyarira mauto kana mapurisa anenge atyora kodzero dzavo asi izvi hazvisati zvaitwa.
Panofanirwa kuva nechikamu chemutemo chinoita kuti veruzhinji kana vaine kunyunyuta nemabatirwa vanoitwa nemauto vakwanise kunge vachinomhanara, vakwanise kuwana nyaya dzavo dzichigadziriswa. Asi pari zvino hasari zvaitwa muZimbabwe, zvunhu zviri kungoonekwa zvichingosiyiwa zvakadaro, zvinova zvinoshungurudza vana veZimbabwe kuti vakuru vedu vanotaridza kuti havana kutora bumbiro remutemo nenzira yavanofanira kutora nayo. Chikumbiro chatinacho kuti dei zvese zvatariswa izvi tadzokera pabumbiro remutemo patinenge tine mauto anotichengetedza, kwete mauto anokama wegonzo nakatsi nevana veZimbabwe.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi vachitaura kumapepa nhau ehurumende pakupera kwesvondo, munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakati zvinhu zvinogona kuwanikwa kuti vechiuto vanogona kutyora kodzero dzevanhu mukuita basa ravo, vachiti izvi zvinhu zvinowanikwa chero kunyika dzakaita seAmerica. Nengo yeboka reCentral Committee yebato reZANU-PF vaJoseph Chuma vati kunogona kuve nemauto mashoma ari kutyora kodzero dzevanhu, asi izvi hazvifanirwe kupa zita rakaipa kune vechiuto, vachiti nhengo dzechiuto dzinotyora mitemo dzinofanirwa kurangwa nemitemo yenyika.
Vechiuto vari kuita zvisirizvo izvi vanofanirwa kunge vachipombeka mhosva dzavo tichitarisa ivo as individuals, kwete kuti tichiita umbrella kuti aiwa vanhu vechiuto yasvika nguva yekuti tinyatsotarisa kuti ko uyu aita izvi ndiani. Vanhu vavo vochitakura michinjiko yavo. Mauto edu tinoziva kuti mauto ari very professional, akashanda nzvimbo dzakawandawanda even kuma peacekeeping missions vechiita zvakanaka. Saka vandururani dzishoma idzi tinofanira kunge tichidhila nadzo separately kuitira kuti vasasvibise zita rechiuto.
Muna 2018 mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaomba komisheni yaitungamirwa nevaimbo vemutungamiri weSouth Africa vaHalima Mohlande zvichitevera kuurayiwa kwevanhu vatanhatu pakuratidzira kwakaitika mushure mesarudzo. Komisheni iyi yakaburitsa pachena kuti vanhu ava vaive vapfurwa nemasoja, ikakomekedza kuhurumende kuti vakaita izvi varangwe uyewo kuti mhuri dzevakaurayirwa hama dzavo nevakakuvara varipwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini kudzanai Musengi.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization riri kuburitsa gwara rinofanirwa kutevedzwa nenyanzvi munyaya dzemazino pamwe nevanochengetedza utano hwemumukanwa senzira yekuderedza kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Izvi zvinotevera ongororo yakaitwa nesangano iri munyika zana nenhatu iyo yakaburitsa pachena kuti chirwere cheCOVID-19 chiri kuvhiringawo zvakanyanyisa vanorapwa mazino pamwe nevarapi vacho. Britain neFrance dziri kusangana nhasi muhurukuro dzechimbi-chimbi pamusoro pedambudziko revanhu vekune dzimwe nyika vari kushandisa gungwa reEnglish Channel kuti vatsvage upoteri. Kusvika pari zvino, vanhu vanodarika zviuru zvina vari kubva kuFrance neMiddle East vari kupinda vachinotsvaga upoteri vachibuda muFrance vari muzvikepe vachienda kuBritain. Zvoupfumi dziri kuyambira kuti Zimbabwe ikasagadzirisa chimiro chayo zvicharamba zvichinetsa kuti ikwanise kukwezva vekunze vanoda kuzotanga mabhizimusi munyika. Izvo zvichapa kuti kumutsiridza upfumi kana chirwere checovid-19 chapera kunetse. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti vari kutarisira kuti upfumi hwenyika huchaderera nezvikamu zvina nechidimbu kubva muzana kana kuti 4.5% nekuda kwekusafamba zvakanaka kwezvinhu mumaindustry zvichikonzerwa nekupararira kwechirwere checoronavirus pasi rose. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti upfumi huchatoderera kudarika apa. Muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paDurban University of Technology vanoti bata murefu bata mupfupi yoitika munyika inoita kuti vekunze vasade kuunza mari dzavo muZimbabwe.
Nyaya yezhowe-zhowe iri kuitika pamamiriro ematongerwo enyika muZimbabwe haisi kusiya nyika ine chimiro chakanaka. Tese tiri kuziva zviri kuitika munyika kuti vanhu vari kurohwa, vanhu vari kusungwa pasina tsanangudzo. Saka zviri kuitika izvi zviri kupa inonzi international perception iri very bad for this country.
Izvi zvinorevei? Tabvunza vamugano.
Zvinoreva kuti futi vanoda kuinvesta muZimbabwe vachati hatiendi kunyika iyoyi inoda basa rekuramba ichitambudza vanhu. Nyaya dzema human rights hadzisiyane nemainvestments. Ndinofunga watese tinoziva kuti kubva pana 1999 paitakatanga land reform nepakatangwa kuita futi political stability, Zimbabwe yakarasikirwa nemari yakawanda chaizvo yatingati pachirungu capital flight. Saka handizivi kuti hurumende iri kukanganwa here kuti ndo zvakamboita kumashure. Zvatatanga izvi ndo patadzoka futi pa 1999 2002 paerawa vanhu zvakaita tizopuwa sanction.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Vemabhizimusi mainvestors vanoda kuisa mari munzvimbo inenge iine macroeconomic stability, munzvimbo ine kugadzikana kwezvinhu kwakanaka, munzvimbo ine yatingati pachirungu zvakare policy consistency, policy credibility. I think much nyaya policy consistency, nyaya macroeconomic instability ndo yatingati musimboti wemabhizimusi, musimboti weinvestment. Saka kana zvinhu izvozvo zvisina kugadzirisika wemabhizimusi, not just wekunze chete, even wemuno hawakwanisi kunge vachiwandudza mabhizinesi avo. And gore rino ratonyanya kukanganiswawo zvakare nedambudziko nedenda recovid-19, right, out my investors generally wambomire kufunga zvekuinvesta.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanovawo nhengo yeZANU-PF vanoti kusagadzikana kwenyika kunogona kukonzera matambudziko, asi vashora vanoda kuratidzira.
Patiri kutaura pakaipa ndepari kunzi mastrike nemademonstration iri nguva yecovid yecorona. Izvi zvinokonzera kusagadzikana munyika nekuti tiri kutarisa kuti nyika yakatoomerwa nenyaya yechirwere chekorona, asi pane vari kukurudzira kuti ngatiunganei tiite mhirizhonga kana tiite mademonstration. Munotarisa mademonstration iva kazhinji kacho haazoperi mune zvakanaka, and pamwe pacho vanhu vanenge vasingapfeke mamaski, pamwe pacho hapana social distancing. Senyika tinofanira kuita yatinoti patriotism, yekuda nyika yako kudarika chimwe chinhu chese.
Gore rino Zimbabwe inoti iri kutarisira mari kubva kune vemabhizimisi ekunze inosvika mamiriyoni zana nemakumi mashanu chete, kana kuti 150 million, inova mari shoma shoma zvikuru pachitariswa makore gumi apfuura. Nyika yaimbowana mari inodarika mamiriyoni mazana mana kana kuti 400 million pagore. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Masangano ari kukokerwa nevechidiki munyika ari kuenda mberi nezvirongwa zvekubatsira vanhu vakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwechikafu panguva iyo nyika iri pasi pechirongwa chelockdown. Sangano reThe Plague Movement, iro rinokokerwa navaSimon Magama, nderimwe remasangano ane chirongwa chekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe. Mike Hove weStudio 7 aita hurukuro navamagama pamusoro pezvesangano ravo nemabasa avari kuita.
Sangano reda plug movement isangano reve chidiki. Chinangwa chedu ndiye kusimudzira vechidiki kuti vakanise kunge vachiwana mikanwa inokwanisa kuvachinja upenyu hwavo neraramo yavo. Right now tange tichitarisa nyaya yeCovid iri kuitika pasi rino. Ipandemic yakabata vanhu tisingazvifungiri kuti ichamisa nyika yese. Saka isusu sevechidiki takaona zvakakodzera kuti dai takwanisa kuti tinge tichibetsera mhuri dziya dzakaaffectwa necovid kana dzakaaffectwa kunyanya nelockdown. Because chiri kuitika ndechekuti pakangoitika lockdown vanhu havachakwanisi kuenda kumabasa. Tinoita sei kana tine situation yakadaro? We just have to step in as my citizens kuti tibetsere vanhu vari vulnerable.
Saka pamunotibetsera vanhu vari vulnerable muri kuvabatsira sei?
The most important thing yataka tichida kutanga nayo pari zvino inyaya yechikafu. Kana tikakwanisa kubetsera vanhu nechikafu, kana vanhu vaguta then tozotaura zvemikanwa yemabhizinesi, kana vanhu vaguta then tozotaura zvechikoro zvekudzidza. But zvaiko zvino tiri kuda kutarisa kuonda ways of making people survive through social media. Tange tichiwana mhuri dzakangosiyana-siyana. Saka mafood parcels awa tinogadzira chihampa. Chihampa ichi chinenge chine 10 kg yeupfu handika. Chihampa ichi chine 2 kg yeraisi. Pane 2 liters yemafuta, pane madry relish, pane bari sipo.
Vamiriri vesangano renyu muZimbabwe vanowanikana mumadhorobha.
Kubulawayo kune vamiriri, kuGweru kune vamiriri, nekuHarare kune vamiriri. Tiri kutarisira kuti tinge tichiva nevamiriri throughout the country. But we can only do that if we grow, if we expand. Potiri tega hatikwanisi kuti tiexpand. We need the involvement of the citizens. Tanogona kubetsera with your services, even posting on Twitter, posting on Instagram, retweeting kuti obetsera, because it's all about awareness kuti message isvike kuvanhu vese, kuvanhu vakawanda.
Saka kana paine munhu ada kuwanawo ruzivo ruzhinji pamusoro pezvesangano reNyeredza Plug Movement, vanokwanisa kukubata iko?
Vanogona kutibata through our social media handles, the Square Plug. Ndeye paTwitter, the Square Plug paFacebook, and the Square Plug paInstagram.
Vanga vari vaSimon Magama, vanove mukuru wesangano reThe Plug Movement, vachitaura vari parunare naMike Hove weStudio 7 vari kuJohannesburg, South Africa.
Kwazwai, mure Zimbabwe. Tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8 PM. Nhasi muchirongwa tirikukurukura nezvekupararira zvakanyanya kwoita chirwere cheCovid-19 munyika. Tichabatawo nyaya yezvemamiriro akaita upfumi hwenyika, uyewo nyaya dzematongerwo enyika. Pane zvingaitwa nevechidiki mukusimudzira nyika yeZimbabwe here? Mure Zimbabwe, musakangano kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano. Muineni Mike Hove.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Chirongwa cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 munyika huri kuramba huchikwira. Zimbabwe yacherechedza zuva remauto kana kuti Defence Forces Day. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti nyika iri kurwiswa nevavengi. Vamwe vanoti havaoni chekupemberera pazuva reDefence Forces Day sezvo vari kugara vachishungurudzwa nemauto. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Thank you.
sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosibili mhlazi u11 Ncwabakazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
so tina sa decide ukuthi sesingakhona ukuthi sisize a few families that can afford to help. So we started an initiative toward the Black COVID Relief Program. That initiative aim is to help abantu abavulnerable, abantu abaswelayo.
Sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4748 asebefunyenwe bele gcikwane le coronavirus elizweni ngesikhathi abatsha beqhubeka ngenhlelo zokusiza abaswelayo.
Akusisebenzeli ngoba amabutho akhona ofuza ukuthi ngabe anakekela abantu asebhizi esetshenziswa ukutshaya abantu. Kusinceda ngani? Akusincedisi ngalutho. Lusuku nje olufana nje lensuku zonke.
Lo nyaka eleZimbabwe linanze usuku oluqakathekisa imisebenzi yabezomvikela olo Defense Forces Day nesikhathi uZulu ekhala ngokuhlukunyezwa. Amabandla ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo basele bebambe ongaphansi ngemva kokuphindela kwequla likamongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa lingakhulumisa nangalabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4748 asebefunyenwe belegcikwane le coronavirus elizweni. Asebesinde kuleli gcikwane sebedlula inkulungwane lengxenye 1524 labulala abedlula ikhulu 104. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegcikwane leli sebesedlula isigidi 1,055 labulala inkulungwane ezedlula ezingamachumi amabili lantathu 23,582. Abekolejini leJohn Hopkins University babika ukuba emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amachumi amabili 20.1 million abafunyenwe bele gcikwane le coronavirus. Yabulala inkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 737,285. Abenhlanganiso ezikhokhelwa ngabatsha lokho beqhubekela phambili besiza abaswelayo ngalesi sikhathi elizweni kule lockdown yokumelana lesifo se-COVID-19. Abenhlanganiso elwela ilungelo loluntu bathi njengoba iningi labantu elizweni liziphilisa ngemisebenzi yezandla, i-lockdown isichiye izigidi lezigidi zabantu zibhekane lendlala. Inhlanganiso ye-The Black Movement okhokhelwa ngumnumzana Simon Magama ngenye yenhlanganiso ezasungula inhlelo zokusiza abaswelayo. Umagama uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu kungqoqo ayenze lo Mike Hobe we Studio 7.
Inhlanganiso The Black Movement inhlanganiso ebunjwe through ama social media abo ma Twitter, ma Facebook nabo Instagram. Injongo yethu ngokuphakamisela abatsha ukuthi bakwanise ukuthi babe besebenzela, bakhone ukufunda ama skills about ama business.
Sikhuluma nje selisize abantu abangaki?
Okwamanje we viewed hundreds of people budwana kwamanje. Siqale ngaseHarare lapho esize khona abantu from uHwazana, even went as far as uMtoko nabo Marundira. Abantu esibasizayo sibathola ebulenjini ku social media. That's why ubona kuti abantu esivasiza they are scattered because we getting them endaweni ezichiyeneyo. Okwamanje even kobulawayo sinogogo on a feeding scheme yakhe. We got that contract through a young man called Tawanda Mucheyiwa. They brought the issue ka gogo ukuthi ugogo unabantwana abaphekela ukudla ukuthi bebesidla ama feeding scheme. I sent out my representative from Bulawayo, the volunteers from Bulawayo. Bakamba ugogo waya asisa sabuntia no for sure ugogo ufuna ukuthi asizwe ngokudla sabe sakhona ukuthi sibe sisiza. I think ugogo une feeding scheme yakhe nabantwana ababoda 30 to 40 people.
Sikhuluma nje elizweni liphansi kohlelo lwe-lockdown. Ukubhodabhoda vele akuvunyelwe. Sike uke wangichasisela ukuthi ukudla lokhu okunye liyakuthatha from eSouth Africa buhamba eZimbabwe, okunye liyakudinga phela elizweni. Uhlelo lwe-lockdown seluphazamise na indlela lisebenza ngayo.
Kunzima Mike phandle ngale. Abantu abasisizayo ukudistributha ukudla kwethu ama-volunteers. So yabona njengama-volunteers abanye abanayo i-access yokuthi bathole ama-permit awuhambisa. So you find out manje sinabantu ababili nje abanama-permit ukuthi babe behamba bedistributha ukudla ebantwini. So okwamanje nathi sike saba affected especially when it comes to movement yabantu. So but sike sithi lapho esikhona khona ukuthi siyakhona ukuhamba maye ukuthi akula amapholisa abahlupha abantu erodini or anything yenzakalayo, then zodeploy abantu bahambe bayodistributha ukudla ebantwini.
So awutshele phela uZulu ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngalolu hlelo, mayelana nomhlana nemiso yenu i-The Plug Movement, kumele ayebo.
Hayi, uma uku-Twitter iyendu yethu ithi The Square Plug. Uma uku-Facebook Square Plug again. If you're on Instagram, is The Square Plug. Or you can visit our website on www.theplugmovement.org.
Lo ngumnumzana Simon Magama, umkhokheli wenhlanganiso ye The Plug Movement. Ubexoxa lo Mike Hobe we Studio 7 ecingweni ex South Africa. Direct from Washington. EleZimbabwe lamhlanje belinanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yabezomvikela olwe Defense Forces Day ngesikhathi uZulu esithi kasikho isizathu sokuhlonipha lolu hlangothi ngoba sekukade baphambuka kusisekelo sombuso welizwe esithi kumele balondoloze ukuthula lokuvikela umuntu wonke elizweni jikelele bengayameli cele linye. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uyancomeka kakhulu umsebenzi ophathwa ngabezomvikela njalo kumele bahlonitshwe baqhakathekiswe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Owaqala lonyaka selokhu ilizwe lathola uzibuse ayizange ibe khona imibuthano yokunanza iDefense Forces Day ngendlela yokulondoloza isiqondiso sokwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19 ezabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba i-WHO kanye laye uhulumende. Emazwini akhe awethule esesigodlweni sakhe ese-State House, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe kungalesi sizathu uhulumende wakhe ekubone kufanele ukuba lonyaka leli langa linanzwe ngaphansi kwendikimba ethi ZDF Celebrating 40 Years of Excellent Service to the People. Lonyaka uMnangagwa uthi leli langa linanzwa ngesikhathi ilizwe libhekane lenhlupho zokuhlaselwa ngendlela ezikusibanga esiphezulu kusetshenziswa indlela zokukhulumisana zebulenjini ngenhloso yokuphazamisa umsebenzi wabezomvikela.
Ekuqhubeni umsebenzi njengalokhu okusisekelo sombuso, abe-ZDF baqhubeka besebenza umsebenzi omuhle kakhulu selokhu basungulwayo. Kungakho ke kufanele ukuba bangcono. Siyababonga kakhulu ke abe-ZDF ngokuqhubeka kwabo belibutho labantu okulizinga laphezulu abaqhubeke ngalo yonke le minyaka.
UMnangagwa uthi kunje leZimbabwe lihlezi ngokuthula ungumsebenzi wabakubutho abakulondolozayo belandela isekelo sombuso welizwe. Kodwa uZulu lamabandla aphikisayo batho kwenzakala elizweni kuphambana lenkulumo kaMnangagwa abakubutho sebaba ingxenye yeZANU-PF. umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafaspanda, uthe abezomvikela baqhuba umsebenzi wabo belobandlululo.
Kodwa uzabona amasotsha sokungani izinja nje ezikokuthiwa sa. Ungathi inja sa, nje lenkomo nje lembuzi iyabamba. Kanti ngomthetho wamasotsha kuthiwa uza kwenza into oyibona la uyiqondile, hatshi eyokuphongutha wayenza ngoba ungenza lokho la ulecala. Namhlanje thina sikhumbula amasotsha ezebra lawezandla lawo ekuthiwa ngama-freedom fighters, uSmith yena esithi ngamagandanga ngamathororo.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi osekusenzakala elizweni ayisikho abantu abakuyela empini ukulwisa ukukhipha uhulumende woncindezelo ngaleso sikhathi.
Ibutho selisetshenziswa kwezinye indawo ezingasozo ukuvikela ilizwe, selisetshenziswa njenge-paramilitary party.
Omunye wabakhulumisane lalomsakazo umnumzana Steven Sibanda uthi akavumelani lenkulumo kamongameli Mnangagwa ethi abakubutho ngabantu abaqhuba umsebenzi wabo ngendlela njengalokho okumunyethwe isisekelo sombuso.
Nxa izinto zingamanga kuhle eZimbabwe, i-opposition bama-civil society ngathi ayatshengisela ukuthi leZimbabwe liyama livikele ibandla libusayo livikele umongameli waseZimbabwe. So ngenye indlela singathi akule esingakuthakazelela uma sikhangela ibutho laseZimbabwe. Alimelanga abantu baseZimbabwe, limele nje singathi ngumongameli welizwe leZimbabwe. Njalo singathi ikakhulu liyaqondiswa mbe liyakontrolwa ngumongameli waseZimbabwe, singathi ngucomrade Mnangagwa.
Lanxa uZulu weZimbabwe ehlaba omkhulu umkhosi ngokuhlukunyezwa nguhulumende owephula amalungelo oluntu esebenzisa abezomvikela, ikakhulu kathesi ilizwe libhekane lokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19, umongameli Mnangagwa uqhubeka esithi benza umsebenzi oncomekayo. Iziphathamandla zikahulumende wakhe lazo ziyakusekela lokho, zisithi baqhuba umsebenzi wokulondoloza ukuthula elizweni kanye leziqondiso ze-lockdown emizameni yokuvimba ukumemetheka kwegciwane leli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Lo nyaka kobulawayo njengazo zonke indawo zelizwe akubanga lemibuthano yokunanza usuku lokuqakathekisa imisebenzi yabezomvikela eleZimbabwe Defense Forces Day. Okungokwakuqala lokho elizwe lathola uzibuse. Lokhu kuvinjwe ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus elimemetheka okwethusayo hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele. Ngaphandle kokuvinjwa kwemikhosi yokunanza leli langa, uZulu ukhala ngokuhlukunyezwa ngabezomvikela ngalesi sikhathi beku-lockdown. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lo nyaka abebutho bananze usuku lwabo phansi kwendikimba ethi ZDF celebrating 40 years of excellent service to their people. Kodwa akula mcimbi yokufola lokubukisa izikhali zabakubutho njengeminyakeni yonke ngenxa yohlelo lwe-lockdown lokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 eZimbabwe. Ngasikhathi sinye uZulu usola ukusebenza kwabezomvikela ethi amalungelo oluntu ephulwa mahlayana ngabebutho. Umnumzana Mkhokheli Ndlovu osakhulayo wakobulawayo uthi ilanga leli alisela sisindo ngenxa yokuhlukunyezwa abahlangana lakho ngaphansi kwabebutho.
Isuku lwakhathesi lwamabutho esithi yi-Defense Forces asikuboni ukuthi kuseyikho sibili ngoba bahlala betshaya abantu omelingababa babanakekela. Akusincedisi ngalutho. Sokulusuku nje kuphela olukhona olusekhalendeni yelizwe lethu leZimbabwe. Kodwa inkokoqela sendaba isiyiso kulokhu. Akusisebenzeli ngoba amabutho akhona ofuza ukuthi ngabe anakekela abantu asebhizi esetshenziswa ukutshaya abantu. Kusinceda ngani? Akusincedisi ngalutho. Lusuku nje olufana nje lensuku zonke. Kudala sasithi hawu usuku lwamabutho sijabula ngoba kwasilethelani ukuthula elizweni. Kodwa kathesi ukuthula kwakhona kakukho ngamabutho angikhona wona lawo.
Umnumzana Dumile Ncube isakhamuzi sakobulawayo uthi ilanga leli alisahlonipheki ngenxa yezizathu eziningi.
ayisela meaning mhlawumbe engxenye kudala abadala besakhula yayile meaning kodwa mina amboni meaning yangkhona ngoba abantu kumele kube yibo ukuthi bangabe basi ti defender njengamanje la yibo esisibayesaba more than isithe singasilimaza bona so nxa sikhuluma nge defense amboni defense esikhuluma ngayo ukuthi singathi we are celebrating Defence Forces Day. Which defense isilayo thina njengabantu ngoba idefense yangkhona yiyo esihlukuluzayo njengamanje yiyo esichayayo. So hayi kimi Defence Forces angiyiboni lokuthi kuyini njalo angila meaning layo njalo futhi asonto engicabanga ngayo ukuthi kumbeni kule Defence Forces ngibona nje kufanana konke mhlawumbe bona ababayibe baprotector.
Unkosazana Kelly Nyoni esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi abebutho sebehlala njalo nje besemgwaqweni besethusela uZulu.
Kudala abebutho babengaphomba ukubona bonakala bebhotabhota njengalokho sasibona khathesi. Manje khathesi kunzima ukuthi sithi sithakazelela ilanga labo ngoba bona kuyibo abasihlukumezayo abasichayayo.
Umnumzana Dumile Dube uthi kumele abebutho bayangeke ukunanza usuku lwalamhla ngoba bencindezela uZulu njalo besephula amalungelo oluntu.
Usuku lwebutho lonyaka luthakazelelwe ngesikhathi lapho abantu abambalwa bebika ukuthi bathunjwa bathwaye ukuthi abanye babotshwe ngabebutho lamapholisa behlangene. Umongameli Emmerson Mnangagwa uncome umsebenzi webutho ethi sebe le minyaka engamachumi amane besebenza ngobuqotho njalo beletha ukuthula elizweni. Umongameli ubonge uZulu ngokugcina ukuthula ngesikhathi ilizwe libhekane lokungahlaliseki kuhle.
Usuku lweDefence Forces Day lonyaka lunanzwa ngesikhathi kuphuma imbiko ethi kulabantu abathunjwayo abanye bechaywa kuthi abanye njalo bebotshwa ngabakubutho lamapholisa behlangene. Kodwa isethula umbiko wakhe wokunanza leli langa umongameli Emmerson Mnangagwa uncome umsebenzi wabakubutho ethi sebe leminyaka engamachumi amane besebenza ngobuqotho njalo belondoloza ukuthula elizweni. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo yebo yebo, umthakaso omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe 3 Connection lapho sizaxoxa khona ngokumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Sikhangela njalo udaba lwesimo somnotho kanye lezombusazwe elizweni. Kukhona okungenziwa ngabatsha na ukuthuthukisa ilizwe. Umthakaso omuhle, asihlanganeni kuhlelo 3 Connection ngo-8 ntambama. Lilami uMike Hove.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abehluli bedale elitsha le-Constitutional Court elizweni lemali bafungisiwe ngomvulo esigodlweni salelo lizwe eBamako ngemva kokukhethwa kulezi sikhundla ukugqiba ingxabangxoza kwezombusazwe ebikhona kulelo lizwe kunyanga esedluleyo. Umongameli Donald Trump weMelika ususwe ngesiphangiphangi esigodlweni sakhe seWhite House izolo kulandela ukudutshulwa kwesilisa phandle kwalindawo ngamapholisa eSecret Service obikwa ebaqondile sengathi uzabalimaza. Owesilisa lo oleminyaka engamachumi amahlanu lanye uthwalelwe esibhedlela elimele kakhulu.
Uhulumende uthi ukusungula umkambo wokuthengisa imali yakwamanye amazwe kumbe i-foreign exchange auction sokubangele ukuthi intengo yempahla yezitolo ingasakhweli mahlayana. Kodwa iziphathamandla zamankampani zithi ungabi le mithetho ebalulekileyo elawula ukusetshenziswa kwemali yilo udubo olukhulu kwezomnotho. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi umkambo wensitha lo awusebenzi.
Uhulumende nxa esithi yena umsika wemali, imali yangaphandle uyaphumelela, angiboni ukuthi kungaba kuliqiniso ngoba siyabona ukuthi intengo yezinto ezitolo ilokhu ikhwela. Kuthi abalungisa iy'mpahla kumbe lalaba bangenisa izimpahla ezivela ngaphandle kwelizwe beloke besithi bona bathenga imali emsikeni omnyama ngoba imali ethengiswa kumsika womabhenki umsika we-reserve bank kayeneli ngabe sitsho njalo ukuthi umsika wakhona awusebenzi okunye ukuthi umsika wakhona uhulumende yena ulokhu izandla zakhe zilokhu zibambabamba yonke indawo ngaye kuthiwa khona umsika wakhona uvulekile kungaba ngcono kodwa balokhu bekhuluma besithi bona hhayi thina siyancedisa baya-allocata kumbe ungafuna ukuthenga kumbe imali yakhona kumbe thiwa ilutshwana hatshi angibona ukuthi umsika wakhona uyaphumelela ngabawuyekele umsika osebenze wodwa umsika ovulekileyo ukwenzela ukuthi imali yakhona ithathe esingathi khona ngesikhiwa i-market rate i-optimum position
lokhu kugcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso yabaphila lokuthengisa ezitaladeni ebulawayo Vendors and Traders Association unkosikazi Debra Mgasa othi ilizwe livele alilamali yinqe ngeyaluphi uhlobo
okwakuqala Gandhi eZimbabwe akulamali ibhondi lona lelo vele kalitholakale emabhenki noma ungazuhambe yiphi ibhenki akula bhenki eza kunika imali khathesi sikhuluma ngalaba abasebenza kohulumende abaphiwe ama-RTGS la ukuthi kumele kukhonvethwe abaphiwe inostro yona le ama-US dollars ukuthi ikhonvethwe iye ku-RTGS lakhathesi sikhuluma kula abanye abavukele kuseni beseyabamba amalayini befike kuthiwa akula mali ebhenki akula mali ebhenki vele ngitsho even lawena le imali siyibona nxa zigada kubozupho uzupho ngoye okanye ngathi ubambe ibhondi nothi but ezitolo akula njalo izitolo zonke sibi noma eselokitshini lapho endlala khona emagogwe north noma uye edrobheni ku-ok omkhulu uzabona abantu belayinile bathenga nge-forex izitolo zonke sezivulile vele ukuthi kuthengwa nge-forex so lokho kukhulunywa ngohulumende ukuthi izinto kazisakhweli ngenxa yomkambo lo wawufakayo ayisikho qiniso
Inhlanganiso yabosomabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries ithi osomabhizimusi kabawuthembi umkambo wemali lo. Ungwenya uthi udubo yokuthi impahla yonke ithengwa phandle kwelizwe okubangela ukuthi ilizwe lingatholi imali yakwamanye amazwe.
Izimali ezifanele zibe khona ezokuthenga imitshina elungisa impahla zalapha elizweni. Kayibonakali esingathi khona i-capitalization ngoba nxa impahla zilokhu zithengwa zivela ngaphandle kwelizwe akutshengisi ukuthi kungenzeka ukuthi imali yakhona ingenela ukuthi imitshina ithengwe okwesibili udaba lemali imali yalapha elizweni ilokhu iyimali elula kakhulu kayibambeki
unkosikazi Mgasa uthi okunye ukwengezelela udubo ukuthi akusela abayemukela ezinye indlela zokuthenga ngemali yefonini
akusela sitolo esisodwa esivuma iswipe so laba bazafakelwa ama-RTGS abo laba bemanostro labo ngikhuluma ngama-civil servant sebethwala nzima imali zabo zikhona emafonini zikhona kumabhuku emakhadini bathi kazisasebenzi akusela sitolo esivuma iswipe noma i-ecocash imali siphelela ekujuseni kuphela ifoni kambe lilizwe lona lelo lokuthi uyathi $1,000 efonini ikhanye iphelela ekujuseni nje usufona nje uthenga amadata
ezinye iingcwethi kwezomnotho zithi ilizwe ngabe liyasebenzisa irand lakwele-South Africa ukuze kuphele udubo lwemali elizweni kodwa uhulumende uqhubeka esala Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe labamabandla aphikisayo elizweni balemizwa ehlukeneyo ngendlela iqula elithunywe ngumongameli Cyril Ramaphosa wakwele-South Africa ukuzodinga ulwazi lokuxazulula indubo ezibhekane lelizwe. Leli qula lize eZimbabwe lakhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa kuphela lingazange laba lethuba lokukhulumisana lamanye amabandla ezombusazwe loba inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa uthumele iqula lakhe elibunjwa ngabathathu abathi unkosikazi Baleka Mbete, umnumzana Sydney Mufamadi, legqwetha umnumzana Ngowaka Abel Ramahlodi, bona abahlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa esigodleni sakhe esestate house izolo. Abathathu laba babuye ukuze kuzwa okungabe kubangela indubo ezibhekana lele Zimbabwe ngemva kwemibiko ethulwe nguRamaphosa ngeviki edluleyo yokuthi ukhathazekile ngomumo okumakhelwane wakhe. Kodwa abamabandla aphikisayo badane kakhulu ngokuba iqula leli kalizange lizinike ithuba lokuzwa elabo icele. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthe batshone belindile ilanga lonke la izolo bamangala sebetshela ukuba iqula leli kalisenelisi ukukhuluma labo.
Sitshone silindile kusuka ngo-10 o'clock kwaze kwafika ama-4 o'clock ngoba babesincusile ukuthi sizahlangana labo bezwe ukuthi kanti izinto ezihluphayo eZimbabwe kuyini laba abathunywe ngupresident Ramaphosa oweSouth Africa. Ngokusweleka kwenhlanhla siyamangala njalo sididekile ukuthi sebephindele emuva ngenxa yani. Thina njengoba singabantu esifundileyo ezepolitics sikubona kumhlophe ukuthi upresident Mnangagwa unqabile walile ukuthi ekhulume lathi.
Umafa uqhubeke esithi bebezimisele ukutshela leSouth Africa ukuba libone indlela elingasiza ngayo leZimbabwe lona elithole nzima ngokubotshwa lokuhlukunyuzwa kwabasekeli bebandla liphikisayo lalaba abasola uhulumende. Utheka basoze belahle imbeleko ngokufelwa esithi bazaqhubeka bekhuluma ukuba amazwe akusadak angenele kundubo ezibhekanele leZimbabwe. Unobhala webandla le-MDCT umnumzana Nixon Nyikadzino uthi njengebandla kuyabathokozisa ukuba eleSouth Africa selizimisele njalo ukulungisisa indubo ezibhekanele Zimbabwe.
Into yankonda etshengiswayo yikuthi vele bathanda iZimbabwe o sebebone ukuthi vele sesihlulekile and iZimbabwe njengelizwe umthungameli wankona umtathi umphathindabo uMnangagwa sehlulekele vele ukuthi elukize izinto.
Kodwa omele inhlanganiso yabeZimbabwe abahlala kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi kabazilutho ngokukhulunywa phakathi kwequla leli lomongameli Mnangagwa esithi lokhu kumele kube segcekeni.
Besingelalwazi ukuthi izinxusa kumbe izithunywa zikamongameli weSouth Africa ubaba umnumzana uCyril Ramaphosa beziphetheni. Kasikwazi ukuthi inkulumo kade bamumathise yona ukuthi behambe bayethula eZimbabwe ikakhulu kumongameli weZimbabwe uEmmerson Mnangagwa. Besingayazi inkulumo leyo. Njalo thina akekho oke waxhumana lathi eofisini kamongameli kumbe embassy eSouth Africa ukuthi bafisa ukuthi bakhulume lathi.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthe nxa leSouth Africa lingakaqali ukukhuluma labenhlangothi zonke zempilo eZimbabwe kalikazimiseli ukulungisisa indibubo zalelo lizwe.
Ukwehlukala kwabameli bakapresident Ramaphosa ukuthi behlangane le meli zenhlanganiso ezimele zodwa kanye lamabandla aphikisayo lama-social movements kusitshengiselwa ukuthi upresident Ramaphosa akakafiki enjongweni yokuthi elungisise ukuhluphana okukhona eZimbabwe kwezombusazwe kanye kwelezomnotho. Lokhu esikubona kubangela ukuthi abaningi abantwana beZimbabwe cine besibalekela eSouth Africa besiyadinga imisebenzi.
Ekhuluma le ntathelo izindaba eHarare izolo, omunye wequla leli umnumzana Mfumadi uthi kabasoze batsho abakukhulume loMnangagwa kwabezindaba ngoba bezamele beqale bazise umongameli Ramaphosa obathumeleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olifanelisayo nguChris Gande besithi asidibaneni njalo ekuseni ngo-6:30 kumbe kusasa ntambama ngo-7:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.